Bagari abanotsi bainge batawurirwa kuti vachere goride panzimbo yemafuro yemombe nesvikiro renzimbo iyi rotina mavhunga iro rakambonyepera makurukota ehurumende kuti rainge raona dzidzi pagomo riri pedyo nechinhoo iyi. Vanhu ava vanoti pavaichera vari vega hapana mhirizhonga yakaitika kwemazuva matatu. Kuzvinonzi kusawirirana kwakazoitika pakauya mapurisa anodzivirira mhirizhonga. Vanoti havazive kuti ndiani ainge audza mapurisa nezvekuwanikwa kwegoridhe kunozivikanwa nezita reshikorokoza rekuti kudhuka mari munzvimbo yavo. Pakazoya mapurisa, nzvimbo yetesi yainge yazara makorokoza kubva kumativi mana ose enyika. Mumwe mugari wekwatesi vaRain Mazwi vanoti vanhu vakamboita mari kwemazuva matatu pasina mapurisa, asi vanhu vakazozvindikitwa nemapurisa, izvo zvisiri kufadza vakawanda munharaunda iyi.
So initially vanhu vakamboshanda for 3 days pasina polisi. Kwakazomboitwa raid yeblack boots.
VaMazwi vanoti chinogumbura ndechekuti mapurisa ave kungorova vanhu pese pese vachiti vadzokere kwavakabva.
Kukaratuma rore black boot and the kodozi the whole area vakatanga kurova vanhu and then hasa rekungoita kusvika kumashopu pakagara vanhu vorova vanhu zvekare kwamukabva.
Zvinonzi pakuda kubvisa vanhu zvechisimba ndipo pakakuvara vamwe vanhu vaviri zvakaitisisa ndokuzonofira mberi. Sondo rakapera panonzi pakawanikwawo zvakare mumwe mukadzi akafa atove kunhuhwa panzvimbo iyi, asi mapurisa ave kupomerwa mhosva yekubhadharisa vanhu chioko muhomwe kuti vapinde vachichera goridhe usiku vachizobuda mambakwedza. Mumwe ari kubhadhara chioko muhomwe kuti apinde anoda kuzivikanwa nezita rekuti Christian Mushandi, uyo anoti
mabasa arivo mapindiro nguva yekupinda kunopindwa kumanheru utanga pamwe pacho kunozosiyana nemazuva pamwe kuma 8 pamwe kuma 10 pamwe kuma 12 kusiyana nekuti pagiraundi pakamira sei. Then pazimari painziyo 150 kana muti ku 5 pamwe 10.
Izvi zvinotsigirwa naamai Precious Masango, nhengo yeparamende inomirira mhangura, avo vanoti mapurisa ari kuchengetedza nzvimbo yakaputika goridhe vari kuita zvewori.
Dambudziko rekuekupera isinaunde rekuti mapurisa vari kurambisa vanhu kupinda, kunozobvumira vanhu manheru vachivabhadharisa mari. Kana handitombotaura nadispo, ndofunga chasangana nadispo kuti tionesane kuti zvingagadzirisika sei.
Panyaya yekufa kwevanhu, amai Masango vanoti panonzi pane munhu akatakurwa akakuvara asi haana kuendeswa kuchipatara chemumhangura.
Ndakatombotsvaya kunozvitsvaga kuti pakafa munhu, handisati ndazviwana. Ndakatombosvika nepakliniki ndisida kutsvaga information iyoyo kuti vamwe vaiti atakurwa akaenda pakliniki.
Mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti kana kuchiparwa mhosva mapurisa anoenda kunomisa kuparwa kwemhosva sezvaanotarisirwa nemutemo wenyika.
Isusu as long pachiparwa mhosva we move in terms of the country's constitution. As long people are doing illegal thing which are contravening the country's laws, the police has to move in and ensure law and order is maintained.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti dambudziko iri rinopera chete kana pave nemutemo unoita kuti makorokoza apihwe marezinesi nemari isingadhure.
Saka dambudziko iroro rinongogadziriswa chete kana hurumende ikapa mutemo, ikadzika mutemo unoita kuti makorokoza vakwanise kuwana marezinesi asingadhuri.
Asi mukuru mubazi rezvicherwa mudunhu remasonaland wef valove mobhurire vanoti vave kushanda zvakasimba kuti vape vanhu marezinesi nekukurumidza. Vatiwo bazi ravo harinei nezvinenge zvichiitika panenge pawanikwa goridhe sezvo riri basa remapurisa. Kucherwa nekufambiswa kwegoridhe munyika kunonzi kuri kuitwa zvine uori mukati, izvo zviri kukonzera kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda. Izvi zvave kufumurwa nepfenyuro ye Aljazeera, asi hurumende yakagara yataura kuti ikurasikirwa nemabhiriyoni emadhora kuburikidza nehori mukutengeswa kwegoridhe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.